kana vamugabe vasipo hapana chinenge chichifamba dei zvanga zvagona kuti nyaya dzezveutano mukati meZimbabwe dzagadziriswa nekasira vana chiremba dzogara kumabasa munhu wese awanawo mukana wekuti utano hwake hukwanise kuvhenekwa ari mukati menyika pasina kwaaenda
vachirumanzi
ndofunga zviri pachena kuti nyaya dzezveutano inodhiliwa naminista wehealth vanova ndivaparire nyatwa kuvapo kwapurezidendi kana kusavapo vapari nyatwa ndovakasaina kudhila nenyaya idzodzo ndofunga kana tichitarisa pane nyaya dzemadoctors yezvino vanobhadhara madoctors ndiva chinamasa ndogurukuti rinoona nezvemari and then kune vanodhila nenyaya dzepublic service vanova ndo vanhu vanodini vanoemploya madoctors acho ivavo saka vari 3 vakadaro vanhu ivavo ndo vanodhila nenyaya dzamadoctors then vabvumirana whatever ndopavanozivisa mukuru mukuru wavo ndivo president Mugabe saka kuti titi hapana chinofamba because president Mugabe havapo maybe inenge ichingori question yekusaziva kuti zvinhu zvinofambisa semuhurumende
vamavhinga
kwete chiripo ndechekuti zvinenge zvisina chimiro chakanaka kuti baba vemusha ivo vanonorapwa kunze asi vachisiya mumba muine rushambwa pasina anokwanisa kurapwa ndochikuru chiripo kuti hazvipi chimiro chakanaka ndo chekutanga chepiri ndechekuti iko zvino pava nemasvondo anoverengeka dambudziko rana chiremba ravapo vasingaendi kumabasa iko zvinowo vana mukoti vava kutoramwa mabasa nevamwe vakawanda saka inyaya dzekuti kana dzichinge dzasvika pakadai zvava kuda kuti mukuru wenyika apindire nechimbi chimbi nekuti tiri kuona kuti gurukota rezveutano vaparira nyatwa vanenge varemerwa nazvo zvakarewo gurukota rezvemari vatinamasa vari kutaura kuti vari kutaurava asi zviri kutora nguva ngavagadzirisewo nyaya dzezveutano mukati mezimbabwe nekuti haasi munhu wese angagona kukokera ndege dzenyika kuti aende kunorapwawo kusingapore
vachirumanzi todzoka kwamuri vamwe vari kuti nyaya yekuti vamugabe vanoramba vachimbobuda vachienda kunorapwa kunze uko vadii kuenda pamuchikandigere nekuti nemakore avo vanenge vachida kuti vazororezva vari pamba
zvose izvozvo munhu anenge ane pfungwa dzakaita saizvozvo hanyatsozvekuziva kuti politics dzinombofambiswa sei uyezve government inofambiswa sei ndisati ndaipindura mubvunzo wenyu maissues anofanira kuti azivikanwe napurezidendi Mugabe iye zvino kana vachinge vasipo maissues iyavo kana nyaya idzodzo dzinenge dzichitambwa nomunhu wavadoma kuti afane kuvamirira anova acting president honorable vice president Mpoko saka zvese zvinofanira kuitwa navamugabe at the present moment zvinoitwa navamupoko because ndovapiwa simba iroro neconstitution yenyika ndo zvinofanira kuti zviitwe izvozvo ndochizouya pane nyaya yenyu yamataura yekuti muzvigandigere you know things like that yes endizvazvo kuti mudyandigere asika munhu haugoni kuramba zvinenge zvichida vanhu veZimbabwe vanova mamembers eZanu-PF ndo vanoti ivo iwewe munhu unonzi Robert Gabriel Mugabe tinoda kuti tungamirire
vamavhinga munoona sei nyaya yekuti vamugabe vaende pamudyandigere
inyaya iri pachena nekuti ngatitarisei kuti makore makumi mapfumbamwe nematatu harisi dambe kureva kuti munhu anenge ava mukweguru vashandi vehurumende vanotarisirwa kuti vaende pamudyandigere vane makore mashoma chaiwo asina kumbosva kune ana vamugabe ndochekutanga chepiri ndechekuti bumbiro remutemo chairo renyika rezimbabwe rinototaura kuti kana pachinge paonekwa kunzi mukuru wenyika ava kugomberwa haachakwanisi panofanira kuti patorwe matanho ekuti pawane mumwe angapinde pamasimba asi dambudziko ratiinaro zvaro rinonguva rekuti kubato ravamugabe rinotonga rezanupf hakuna hwaro huri pachena hunotaridza kuti zvingafambiswa sei